mutemo unotiwo chikoro chisiri chehurumende chisati chatara mafizi anobhadharwa chinofanira kutanga kawana mvumo kubva kunational incomes and pricing commission zvino zviri kuitika ndezvekuti zvikoro zvisati zvawana mvumo iyoyo zvaakutoudza vabereki mari yekubhadhara pamusoro paizvozvo vabereki vari kunzi vabhadhare nemari yekunze maus dollar maeuro marand vamwe vachinzi ngavabhadhare nemafuel coupons vamwe vachinzi ngavabhadhare nemaold mutual share saka izvozvo zviri kunze kwemutemo ndo